This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, ndira 2016. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Asiwo tinokumbira veruzhinjiwo vaitewo pavo vazvichengetedze, vaone kuti dzimba dzavo dzakachengetedzeka, vasangosiye makii pese pese, kana vachifamba vasiye umwe munhu wakaremekedzeka anokwanisa kufamba kusarashitarisa pamba.
Mutauriri wemapurisa oyambira vanhu kuti vachengetedze midziyo yavo panguva yezororo. Nasi munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tichange tiri kubohera kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti vanhu vanofanira kushanda nemapurisa panguva ino yezororo kuti vachengetedze midziyo yavo. Mukuziya nyaya iyi, tabata vanyati kuti tinzwe zvingaitwe nevanhu.
Taendesa mapurisa zvikwata zvakasiyana-siyana zvakawanda kunzvimbo dzese dzenyika. Kwatiri kutarisa zviri kuitika mumugwagwa, zviri kuitika mudzimba dzinogara vanhu, mumaindastiri, munzvimbo dzinorima vanhu, nepese pane avo vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvokuti vafare, vararame. Asiwo tinokumbira veruzhinjiwo vaitewo pavo vazvichengetedze, vaone kuti dzimba dzavo dzakachengetedzeka, vasangosiye makii pese pese, kana vachifamba vasiye umwe munhu wakaremekedzeka anokwanisa kufamba kusarashitarisa pamba. Uyezve vanokwanisa kuenda mapurisa epedyo vonovaudza kuti tinokumbira mutiitire yatinoti House Under Supervision Scheme, iyo yatinopa kune veruzhinji kuti kana musipo kwemazuva mashomanana topota tichitarisa pamba penyu tichiona kuti zvakamira sei. Uyezve vanokwanisa kuti ivo veruzhinji pane dzimwe nguva vabatane nemapurisa muchirongwa chatinoti Neighborhood Watch Committee, voita komiti iyoyo inoshanda nemapurisa kufamba munzvimbo dzavanogara vachibatsirana nemapurisa kuona kuti mune runyararo zvikuru pakuparwa kwemhosva.
Icho chirongwa chekuti vanhu vanoshanda nemapurisa kuti dzimba dzavo dzichengetedzwe, mukati chiri kuzivikanwa nevakawanda here uye vari kuchishandisawo here?
Tine community policing trust yedu yatinayo. Tine vanhu vakawanda vatinoshanda navo Blessing. Tikakudzai zvikwata zvevanhu zvavarimo imo munotoshamisika, zviri kubatsira munzvimbo dzakasiyana-siyana. Satinokurudzira veruzhinji kuti vabatane nesu. Uyezve toda kuti munhu wese paanenge ari akoshese kusaparwa kwemhosva, akoshese sefiti yake, yemidziyo, yemotikari neupenyu hwavamwe vanhu vanenge vachisangana navo.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanga vari parunare muHarare. Muhurukuro yedu yatinoita nemugovera nevanhu vari kumaruwa, nhasi tiri kubhuhera kumanikaland, uko tiri kutaura nababa Joshua Matizanadzo nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Baba Matizanadzo vanoti nhamo yavo ndeyefodya yemudzanga, yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Vanoti nharaunda yavo yatarisana nenzara sezvo mvura isiri kunaya, uye nekune rimwe divi vari kunzi vakasabhadhara mari yevana vechikoro vanopiwa masamanisi kuti vaendeswe kwamambo. Tatanga nekubvunza vaMatizanadzo kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo.
Kune zvinhu zvakaoma, imvura dzega, mari hakuna, ndeme kutirerawo mapenzi.
Ko, mvura iri kunayawo here?
Mvura hakuna, kana kwakatooma, zvimwe zvakatopera kuoma kunyu.
Saka muri kurarama nei? Kuri kumboyawo vanobatsira here nechikafu?
Hapana, kana tatichiwana zvichiva ndezvevepati kana zvezvanhu ndezvinovandotowa mungozvite zvevamwe vanotigira imwe mukanyana pana chavanowana.
Ko munombotaurawo here nevamiriri venyu nenyayo yekuti nyaya yechikafu inenge iri kutariswa kuti wabuda mbamani?
Vamiriri vedu kazviya vanokutomedza kuona.
Ndaanani vanokumirirai?
Hakuna kuna Gomzemamutaka.
Ko bhagidhi rechibage riri kuita mari? Chiri kuwanika here chibage chacho?
Chibage hazvichawaniki garo. Zvaitoto apo neapo vazhinji vasati kubudisa onekuta mvura hakuchina ikumaya vasati kubudisa otoka mundau nezvavabaya.
Ko muri kumboitawo here zvemagadheni?
Akatoita ese haana kuti mboita chino.
Saka murikuda kuti hurumende iitewo sei?
Hurumende yanga yatogumo yati makamba ndiana mabasa atinde mabasa pamwe zvaifamba.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Mukadzi nevana vaviri.
Vari kukwanisa kuenda kuchikoro here?
Ndinokwanisa kutopiwa apo napo pavanogureta zvanotosindika nemadzizezi madidisi chitinhanakamazinzi kutiene chikoro kozi.
Saka kana madaidzwa nemadzishe mapuwa masamanisi aya mune ma kubhadhariswa chii chaizvo?
Vatomboa kuti tobhadhara mari yechikoro kuti vanenge vataura vakatiaurasi.
Ukatadza kubhadhara woripiswa?
Mumwe
mugari wekubhuera baba Joshua Matiza nadzo vari parunare kubhuera kwakare.
Dorotadira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, icho tinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakatanga svondo rapfuura yekutarisa kuti madzimai ari kubatwa sei muturongo uyezve kana vachinge ivo vadzokera kunharaunda dzavo dzavanogara. Mungati imi pane musiyano here pakubatwa kunoita vasungwa vechidzimai kune vasungwa vechirume?
Tisi patakatarisa basa redu muna 2013 tainyanyotarisa madzimai achibuda mumajeri kana kuti vachipinda mumajeri nekuongorora izvozvo kuti vadzire pakanaka here, pakachena here. Sati takatozoona kuti aiwa mumajeri mune nyaya dzakatowanda kupfuura dzatiri kuona, asi izvozvo vazhinji vanoti aiwa imene muri kushanda nechigandi madzimai Zimbabwe yese akasungwa havashoma. Tichitarisirana une nhamba yevarume nekuti varume ndivo vakaita vakawanda, asi tirikukanganwa kuti vakadzinya ava ndivo vakatotimiririra kuraitidza kuti zvinhu pasi apa hazvina kunyatsomira zvakanaka. Ari kuraitidza kuti munyika umu zvinhu zvinirekei, asi maererano nekushinga neushingi hwemadzimai vanowanikwa madzimai aya ari mashoma. Varume vakawanda nekuti havakwanise kuzvibata kana vasvika panguva yakaomarara, anosarudza kunoba achiti ndikubira mhuri yangu otosungwa. Anosarudza kuita zvimwe zvinhu zvinasindidzirike iko kuuraya chaiko iyo repi. Asi madzimai akazvibata akashingirira. Asi tikatarisa mumashure mesigandiriti vangu tinoona 50,000 vangu vanobatikana nekuenda kwangu inini. Kana iwewo Mavelous ukaenda kujeri funga hama dzako ipindani vazukuru amai baba vangani vanhu vavo vanga vachionekwa newe vanga vachiitirwa basa newe. Saka isisu tikuti ngatitarisei vanhu vari vakuzobatikana nekusungwa kwawaitwa iwe. Ende uyezve nyaya inonyanyorwadza zvikuru kusungwa kwemadzimai. Madzimai tikatarisa iye zvino tine heri rinonzi konmara raekuti munhu anosungwa oenda varumeka kana akuraitidza kuti haa ane munhu anogona kugarika naye anopiwa nguva yekuti anoenda zvake achinoshanda achidzokera kumhuri kwake. kumadzimai hakuna izvozvo. Kana watoenda watoenda, kusarurwa kwese kunorwadza waakutarisana nako. Varume zvatakaona ndezvekuti chii, kana murume atosunga atoenda kujesu anenge aenda kunoonekwa nevakadzi vake vachitoita makwiti ekuti ari kuenda nezvakanaka ndiyani. Mudzimai akasungwa anomutevera chaiyo, vanoperera ipapo kakubatwa nemapurisa kana kuenda kukoti. Paanozoenda kujeri anenge ari ega. Kana aine mwana anozoenda kujeri ikoko nechi nemwana wake. Kana aine pamiri anozoenda futi nepamiri pacho otonozvarira ikoko mwana wake ikoko. Kana ozodzoka anodzoka mucha waita waparara.
Zvirongwa zvipi zvamuri kuita kubatsira vasungwa vechidzimai kunyangwe vari imomo muturongo kana kuti vaburitswa?
Tese tiri kushanda nemadzimai aya tichiti vati ai, kana wabuda kujerera hakuziriko kupera kweupenyu hwako. Upenyu hwako ngahwe upenyu hunoenderera mberi. Tine yatinoti iyo starting point project yatinobatsira madzimai aya kuti tinongovapawo zvishoma kumagrosari sipo zvinoonoziva kuti kujeri kunonzi kana waenda kujeri wakutouya nenda. Saka tinovapawo sipo yekuti kana wosvika kumba anosvika waanenge yakabata achipinda mumba make achivhura dhoo remumba make achibikirawo vana vake sadza ari kusiyedza kutsvaga kuti ochimira pati.
Mungati imi zvii zviri kunyanya kukonzera madzimai kuti vawanikwe ivo vachizopinda mumajeri?
Saka isusu tinokurudzira madzimai yayo kuti mutazoperekesa zvinoita zvakaita sembanje zvinokusungisai, mafuta yaya ekutsvudzisai anokusungisai. Tena kunotora mabhero kumozambique munogona kusungwa nekuti zvinhu zvazvibudeki mune zvakanaka. Tinoda zvinhu zvakanaka, hatiti kekuonai mutidzokera zvakare kumajeri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siamiarira, tichitarisa nezvavanotarisira sevashandi mugore idzva rino ra2016 vachienzanisawo negore ra2015. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaShamuyarira.
Aiwa, tinotenda. Makadiira Jonga, kwakadiira America uko.
Aiwa, kuAmerica kuri nani? Tichiti makorokoto egore dzavaShamuyarira.
Aiwa, makorokoto ndeeri tose, hatichizamunongoziva. Ino kune nyaya iyo nino yedraut yasangana nenyaya yemaltnutrition yatakatarisana nayo kunoku. Zvinhu hazvisi kunyatso kufamba mune zvakanaka takatarisana nedambudziko redu revashandi voti vari muhurumende nevari kuprivate sector. Hapo chatinoda kungotora ndechekuti Mwari vatichengeta, Mwari vane nyasha nechitirimo. Tiri kutarisira manje zvino kuti gore ratakutinda iri tinotarisira zvikuru sei kuhurumende kuti ngatichiita iwok itok kwete tok iwok. Tiri kuchirevera pakuti kana hurumende yati vashandi ngatiwanei mabasa achikriitwa ngaanyatsokriitwa, kwete kuti kunekuti mabasa ngaakriitwe kune kwacho mabasa ari kutovharwa.
Ko, tarisiro dzamaive nadzo mugore ra2015 munodzisiya papi mugore ratapinda iri vaShamuyarira?
Dzese tarisiro dzataive nadzo makazi akakaita hombe yekudzinga kwavashandi ichishandiswa dati dzakomuni zuva rini tikaifaita semacredit union tikauyira nehurumende kuti makirivhaizei labor relations act ive newin-win situation. Zvese izvozvo zvaenda mubepfatsuro nekuti sezvanda kutaurirai vashandi akanga vatodzingwa kari takati gavabata reio state pakakura chakaitika and vakadzingwa vacho up to now havakati vatombobhadharwa even mari dzacho shoma izvozvo. Hakuna hope, hakuna chi. Saka kanzi uyedzere mushandi yakaparara yaenda mubepfatsuro kwaisiriti 20 gore ratatarisana nare iyai. Nazvimwe zvekuti tishane dog eat dog tichadya imbwa iri yehoma kwetega. Nekuti zvinhu izvi zvatiri kutaura nezvazvo vaJonga, tiri kutaura nyaya yehunhu hwedu, hunhu hwevana vedu, hunhu hwemaextended family vedu, hunhu hwana vanotarisira matumbu avo chete vachinyekera mutungamiri wenyika vachitaura zvino nezvino vachinotora kunoita masimu asi vashandi avachingakonsulta nenesu zvatungamiri vevashandi.
Asi kwava vashamuyarira mugore iro rapera ra2015 vamwe vainyunyutawo kuti imi vanotungamira vashandi pachezvenyu hamuna kubatana hamutauri nezwi rimwe chete.
Ichocho hachingave chokwadi kuti kurwisa kwatakaita dzati zuva dzakaomen law yakanga yaitwa nesupreme court yayaka takabatana zctu nezftu kutaura kuro kwatiri kuita vanhu vari kukanganisa zvinhu ihurumende nebusiness sector. Ezuva rataima mamodi havari kuti ease of doing business. Kana vachiti ease of doing business kwavari zvinoreva kuti mushandi ngave kwakazvao. Mushandi haatendi zingaine six salary. Mushandi ngaaonekwa achiisa more linear to the achievement of the business, kwete achievement yekuti vari kusimuka iye mushandi nebusiness ravari.
Aiwa, tinotenda zvikuru vashamuyarira nekuwana nguva yekutaura nesu pastudio 7. Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamuyarira muchirongwa chenyu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo tapinda mugoredzwa kudai, regai timboridze kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Aiwa, nako kambo tenda kubva kuna Simon Chopa Chimbetu, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati voyambira vanhu kuti vachengetedze midziyo yavo panguva yezororo. Vagari vekubuhera vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nenyaya yekusanaya kwemvura uye nyaya yekuti vave kunzi vakasabhadhara mari dzechikoro vaendeswe kwamambo uko vari kunzi varipe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.